chokwadi famba nemisangano tantine team ngaichi fana vanosangana neve Eskom kuti titaure nyaya dzekuti tibhadhare. Pazoita chikumbiro chokuti timbomira mukuza kusvika kwangu kune maelections manje manje kuna minista Munyowani, saka timbombomukana amboonaona kuti ministri yakamira sei, tombozeyawo nyaya yedu. Tozoita kuti maofficials vasangane vagotaurirana.
Asi ka pane chikwereti changa chiripo, Zimbabwe ine mari yairi kubhadhara here kana kuti muri kuda kuti mutaurirane mutsvage chimwe chikwereti? Zviri kufamba sei?
Nyaya dzekugadzirwa kwemasimba emagetsi, nyika dzinotyidzana mugariro kuti tenge tichikumbirana tichimbokwereteserana tichitengeserana. Saka pane mari yatofanira kuti tibhadhare. Ndo zvatoda kuti vanoona kutauriranawo nemamwe maarrangements ekuti tingarambe tichibatsirana sei.
Chimwe chichemo chaimbenge chiri kuzesa makore apfuura aya musati mava gurukota rezvemhando dzemoto changa chiri chekuti icho dzimwe nguva vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisa makurukota ehurumende vanga vasiri kubhadhara mari kuzesa. Zviri kufamba sei panyaya iyoyo?
Zesa inacho chikwereti chihombe, chikwereti ndeche 1.2 billion. Nyange chakati makurukota ose ane chikwereti che 5 million. Zveshuva-shuva vangaite chikwereti chinosvika here 1.2 billion. Handizvo. Zvikwereti zviripo zvihombe zvemalocal authority, mamwewo madepartments egovernment dzakasiyana-siyana, ene neruzhinjiwo rwevanhu. Saka chikumbiro kuti tese tibhadhare mari dzedu kuti vatambe tine magetsi.